Nyaefa mechanization, chaiva chikwereti. Taito tumirwa ma statement ne RBZ unit yacho ya collector. Saka ini ndakaenda ndikando badara.
Ma kanzi mubadari mari apa?
Musi wataka badara vakandiwekera kuti chikwereti changu chose yaiva mari ikaita 10 billion 700 something. Ndokubva ndabhadhara yose ipapo. Saka zvekuti chaiva chikwereti vanhu vose vanoziva vaitotumira ma statements. Asi vamwe havana kuzobhadhara. Saka vasina kubhadhara ndo vanoda kuti zvazviri zvemahara. Nekuti pakazouya instrument yekuti debt RBZ yaitwa absorbed in state.
Asi vanhu vaiziva here kuti chikwereti vabasket?
Everyone knew kuti takakwereta farm equipment taifanira kubhadhara. Isu vamwe takatobhadhara. Ndosaka tsara kuri sipopa list yemadebtors because I'm not a debtor but I'm a beneficiary. I paid for what I got.
Asi katiri kunzwa vagono vachiti chaisa vachikwereti zviri kufamba sei?
Vagono ngavataurire vanhu chokwadi. Vagono vataurire vanhu chokwadi. Kukwereta haisi mhosva. Nyangwe kana ivo vakakwereta mari yakakura. Ngavangotaura kuti tokumbiravo kuti vanhu vabhadhare kwemakore akati wedzere. Kwete kuti chachisiri chikwereti. Hakuna zvinhu zvakadero. Saka isu vakabhadhara vanoreva kuti mari dzedu vakaregerei kutidzosera. Kana chachisiri chikwereti, dai vakazotidzosera kamari dzedu. Asi handingamiri nhasi kuti ndidzorerei mari yangu. Ini ndine chikwereti, indichizova ndakatora tarakita negejo. Hazvigonizve. Vagono vasanyepa vachidero, hatidi nhema dzakaipa kudero.
Saka poitwa sei apa vabasketi?
Chikwereti chikwereti hachirovi, asi ngachiwane muridzi wacho ngavabhadhare. Ngavakumbire makore akatirebei ekubhadhara, asi vachibhadhara. Kwete kuti isu tobhadhara, vamwe vonzi havachabhadhari.
Asi kavamwe vanogona kuti nemiwo makawanawo chouviri nekuti makazobhadhara nemari yemabhira cheki kwete mari yekuAmerica yamanga makweretiswa nayo.
Nguva yatakabhadhara isu yanga iri yemabhira cheki kwakusina mayusa. Dai anga ari mayusa taibhadhara mayusa acho. Asi takabhadhara mari yatatinayo yaishandisiwa nguva iyoyo. Saka munhu wese ngaabhadhara.